mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu, kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe zvakanaka pavanenge vafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave 233, zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMatebeleland South neZuro. NeZuro vanhu vanoita 28 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava 20 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vasere kana kuti 8 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 48 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari zviuru zvisere zvine 8,187. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe nemazana 6,692. Hurumende yazivisa kuti kutangidza izvozvi ichabatsira nemari inoenzana nemadhora ekuAmerica 500 parufu rwemushandi wehurumende. Hurumende inoti izvi zvichaitwa kunyange mushandi uyu ange aine zvimwe zvirongwa nekambani dzinochengeta vafi. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati mari iyi ichapiwa mudzimai kana murume wemufi kanavo vana vavo vakuru kana umwe anenge akadomwa. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuziva zvinhu zvinofanirwa kutanga kuitwa, vachiti vashandi vehurumende vari kunetseka iko zvino ndivo vanofanirwa kupiwa mari inovagonesa kuramba vachichengeta mhuri dzavo dzakanaka. Vamoyo vati varairidzi havasi kukwanisa kuenda kumabasa nekushaya mari, asi hurumende iri kuvimbisa kupa mari kuhama dzemushandi wehurumende anenge afa.
Hatisati tanzwa kuti zviri kubuda kuna wezvi ichokwadi rakaita sei ndiyo chinhu chekutanga, asi kana zviri izvo zvapfungwa nehurumende hazina kumbobvira zvaitaurirwa kuvatungamiri vevashandi vehurumende kuti vape maonero avo kuti kana pane urongwa hwakadaro uri kuatenda kana kuti uri kugadzirisa here madambudziko agara aripo. Tese tinozviziva kuti vashandi vehurumende tingati vematicha kunyanya vaida mari inotofuura ipapo 500 kuinstola pamwedzi kuti vakwanise kuzvipindira veka kuma policies vanenge vachiita vane hama vane vana vanosarudza ivo kuti vanoda policy yakaita sei zvokuti vanozobhadharirwa vafa tizizivi kuti vazvibvumirana nani asi semaziviro edu ekuti utungamiri hwevashandi vehurumende hauna kumbobvira wataurirwa kana wawirirana nazvo vanoda mari inobatika vokwanisa kuzvibhadharira mapolicies akasiyana siyana anoenderana neupenyu hwanhasi nemagariro anhasi
asi kana chiri chokwadi kuti hurumende inoda kuzopa vashandi vayo mari iyoyiyi pane chakaipa here kuitambira
haisi mari inopa vashandi kane kuti mushandi anenge akatofaka iri kutopiwa vanhu vanenge vasara asi kana hurumende ichida kupa hama handizizivi kuti chinhu chatingapemberera here iyo zvino kuti hurumende iri kuratidza kupa $500 pamhuri yangu kana ndafa kana ndaishandira hurumende kuti vaende kunondiviga izvozvo chete asi haisiri izvo zvinozondivapa kana pensheni yacho iyo mhuri yangu maonero edu aithink hurumende haina kutsigamisa pfungwa panyaya dzakadaro saka vangangoendera pamberi vachiti vanotakupa asi hazvibatsiri vakawanda
pari zvino imimi nesangano renyu pane zvamuchaita here nenyaya iyi
pane avo tataura navo patazvanyuzi dzichitaurwa maonero avo ndeyokuti pavanopiwa mukana naemployer wavo vachataura kuti mungatipa here zvatinogara tichikumbira isalari tizvitsvakire mapolicies edu ndizvo zviri kubva kuvashandi kana zvazvochinjwa hatizvizivi asi iyo zvino vashandi vehurumende vakatomirira mukana wokuti vataure naemployer kuti hongu ndizvo zvaunoda kuita asi haisiri izvo zvatinoda isizvo sevashandi ende haisiri izvo zvinotobatsira mhuri dzedu
avo vange vari munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare neStudio 7 zvichakadaro mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende ari kushora zvakasimba urongwa hwehurumende uhu mutungamiri werimwe sangano revashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takashira Joe vanoti dano rehurumende iri kurota masikati chaiko nekuti vashandi vehurumende vari kuda kubhadharwa vachiri vapenyu Dr. Joe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti masangano evarayiridzi manomwe akabatana ari kunyorera kuhurumende achisvitsa kunyunyuta kwevarayiridzi neurongwa uhu
isu tinoona sekuti ndokurota masikati vanofanira kuti vazive kuti chatinoda isu savashandi kurarama kuriritirwa tichiri kurarama uyezve kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu pari zvino tiri incapacitated tingafara dai vaitipa mari iyoyo pamwedzi yakadero tichiri kurarama kuti tikwanise kubatsira mhuri dzedu dzikwanisewo kuti dziende kuzvikoro tikwanisewo kulodha tikwanisewo kuriritira mhuri dzedu saka izvi zvokuda kuzoti vatione sevanhu vakanaka tashayika ndinoona sekuti izvozvezvo hazvina musoro nokuti isu izvezvi tinoda kuti tirarame mari iyo yetibetsere tararama zvokuti vazotipururudzira tashayika ndo zvatisingadizve saka zvokuti vashandi vehurumende havadi kuti vazoita speechify pamafinara avo vanoda kuti hurumende ivachengetedze ichengetedze kodzero dzavo vachiri kurarama parizino kwete kuti vazoshaika vozoti ndiye waiva mushandi wedu atidi unhubu nounhuzva tudzwa wakadaro
imiwo makambogarwawo nemipasi here sevashandi vacho vachange vachizobatsirwa nechirongwa ichi
hatina kumbogarwa nesu pasi hurumende yangoita muririro wayo yokuti idendera rinongorira ririmwe chete ndozvainoita izvozvo mazuva ese haikwanisa kugara pasi navashandi vayo kuti tingoyana natiche inonzi pachirumudhaya noku vanongoti zvavarota zvavafuka vachifunga ndozvavotaura but isisizvo hatikwanisi kunyaradza namatakanana akadaro tinoda kuti tiite nhaurirano dzamandorokwati uyezve tichivapa unhunhazve in terms of our priority wengi ingava iri part of our priority but iri kumanumber 5 priority number 1 ikozvo ndoda ndeyekuti tinoda kuti tirarame kana kukapasitetewa tikwanise kurarama usavashandi uye nemhuri dzedu tozokwanisawo kuzoti tazofa inenge yava kumanumber 5 apa saka hatidi kuti ivo vatore alow priority isu tine mahigh priorities hatinawo okuti tirarame tichiri wapenyu
mune matanho hamuchatorawo here mushure mekuburiswa kwechiziviso ichochi
hongu tagara izvezvizvi tiri mushishi semaunited front yamateacher unions kuti tinoda kuti tione mukuru wenyika timupe petishini yedu nokuti tinoona kuti vatora nguva vasingadi kutaura navarayiridzi apa zvakaomera varayiridzi saka ndinoona sokuti ndo imwe yatiaisa papetishini yedu iri kuenda kumukuru wenyika manje manje in 2 days or so ichange ichienda kumukuru wenyika vamiriri vamateacher unions vachimata vachienda nepetition kumukuru wenyika iyoyo inenge iripo papetition iri kunyorwa izvezvi ichiri kubikwa asi yava kuibva manje manje
ko iyo nyaya yemihoro yenyu yamagara muchiramwira mabasa pane zviri kufambawo here
hapana chiri kufamba nokuti dambudziko riripo nderekuti maministers emuhurumende havasi kuda dialogue patakapedza kutaura navo mavhima tikazotaura zvena minister of education vese vanongonakurirana
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 pasi pesangano rinonzi Nyasha Africa zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reWashington DC zvakatanga chirongwa chekuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica $50,000 ichashandiswa mukusimudzira zvipatara vana chiremba navana mukoti muZimbabwe imwe nengo yesangano iri vatakura Taylor vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti mari iyi ichashandiswa mukutumira zvekushandisa zvakaita semakombiyuta pamwe chete nekutanga zvirongwa munyika zvichabatsira vanhu vari kutambura nezvirwere zvakaita sechirwere cheshuga diabetes chirwere chehypertension kana kuti blood pressure nezvimwe ngatinzwei vachitsanangura
Nyasha Africa chirongwa chakatangwa nemurandakadzi wemuzimbabwe anonzi Debra Nyasha Peters akachitanga mushure mekuona matambudziko apita vanhu vari kuzimbabwe nenyau dzehealth akaona hama dzavo dzaitambura ndopaakazoti regai tibatsire isusu tiriji mumiri kwemakungwa ndopa akataura nini pandudzo ndizvoni ndezvaanoda kuita and ndakaona kuti tibatsirane ngati zvabve pamwe chete
mungatiudzawo kuti ndepapi pakuda kunyatsobata inyaya dzecovid-19 inyaya dzediabetes inyaya dzakadii
so tikubata zvese nekuti covid-19 inouya and then yotambudza vanhu vane diabetes vane hypertension saka bp mablood pressure saka tikuda kubatsira vanhu vese vane utachiwana hweHIV nevamwe vanengari vanhu vakuru vakawana ndo vari kuwanzobatikana neutachiwana hwecoronavirus so tinouya tobatsira vana ana mai vane pamuviri kuti vagone kuita sei kuzvara zvakanaka
imi muri wechidiki muri chizvara chezimbabwe asi murikugara muno muamerica chakaita kuti muve nechivido chokuda kuva nhengo yechirongwa ichi
ndine hama dzangu neshamwa dzangu dzichiriko kuZimbabwe dziri kundiudza kuti dziri kutambudzika kuwana mishonga yekurapa ingava iye yeshuga yechirwere like HIV also ma equipment. Saka inini semwana semukomana wechidiki ari kutotanga kuita the health ndakaona zvakamirisana kuti zvanenge iyo ichibatsirawo hama dzangu neshamwari nana sisi nana gogo vari kuZimbabwe.
Pane zviripo here pachirongwa ichi zvakananana nekubatsira vechidiki muZimbabwe?
Yes, tinema youth initiation programs anoda kudzidzisa vana vechidiki kuzvibata nekuzvichengetedza mwiri wavo neku eating healthy vachidya chikafu chine utano nekuve also vano exercise vachimhanya nekuenda kugym.
Mungatiudzawo zvizere pakuti chii chakaita kuti nechivimbo chekuda kushanda nevamwe vanhu pachirongwa ichi?
So GoFundMe page iyi yakatanga nekuti toda kubatana neimwe organization inonzi Medshare. So Medshare inokupai my equipment akaendesa like kuzvino kukumba anga mubhedha wemahospitals vangava mishini yemablood pressure and then onopai mahara and then muzongobhadhara kushipa kukumba. Saka taona zvakaringana kuti tibatane nevanhu vamwe maZimbabweans nevanhu vepasireso kuti zvanhu tingounganidza tirakidzo zvonichi tiri mumusha mumwe chete and tinoona kubatsirana nekuti charatsinwa achitswanenda.
Saka mari yamuchange muchiunganidza inenge ndeyekubhadhara kutakura zvinhu zviri kubva kuno kuAmerica zvichienda kuZimbabwe?
Ndeyekubhadhara zvinhu zvikuenda kuZimbabwe nekubhadhara duty, but hatisi kubhadhara kuita se kutenga zvinhu zvacho, tingobhadhara kuendesa kumba. Vanotipa zvese, tine kutsvaga madhokotera nemalist yezvinhu zvavari kuda and then toenda ikoko tichatora even vanhu vekuno kumavolunteers toenda tonoita packaging kumaofices avo kuAtlanta nekumwe kuCalifornia and then from there vanozoendesa chitenge kukumba.
Nhengo yesangano renyasha Africa vatakura tela vari parunhare mudunhu reWashington DC naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekusukwa kuSouth Africa kwamufundisi Shepherd Bushiri nemudzimai wavo Mary vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari kana kuti money laundering inoita mamiriyoni zana nemaviri emarandi 102 million rand yakawanikwa nenzira dzisiri pamutemo. Chronicle rinoti hurumende yati vanoshanda mumabasa ekutakura vanhu nezvinhu kusanganisa vatyairi vemakombi nemakondakita vanyorese neNational Social Security Authority kuti vagowana mari yekuvabatsira kana vasvitsa zera rekumhandigere. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pekushaya nemusi wemuvhuro kwevakambomirira Zimbabwe kuAustralia uye vaimbovegurukota muhurumende yavaRobert Mugabe amai Florence Chitauro. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani panoba Studio 7. Kuno kuchiredzi East and South. Tine dambudziko. Takumbira vanhu vanotamisa uye vatibatsirewo. Minda dzedu dziri kutorwa. Uye vatinunurewo. Vanhu vacho vava mazano pfire kwavana. Hana urombo, hana tsitsi. Rongoramba chingotorera vanhu. Hatizivi kuti rudzi rwedu irwu takaita sei. Vakadishorei. Vashamara Studio 7 vanotipawo news dziri dzechokwadi. Tokutenda nebasa ramunoita. Ndo kutaura panhau yemari mari dzoda kuindozvirwa kuZimbabwe. Mari dzikuindozvirwa kuZimbabwe vakanganwa here kuti vakambotiitira futi. Pachina gono paya, pachina gono. Tikasvika kumatirioni mari dzavauda kuindirojusa idzi ngavasadarwa nehurumende yeda. Ramunangawa ngavaziva kuti ramangwana vakazobvawo pachigara pavachachema.
Makadiko vatereri weStudio 7 vatepfenyeri weStudio 7. Ndaida kumbobvunza kuti ko studio iyi sei takawana studio doko yanga isingawiki, hapana zvatakambonzwa izvo. Mufana kuita muchigadzirisa mushina iyo studio inatokuita tiso. Tikatoshoterwa nestudio 7 katoita kunge tatorana nenzara, saka studio inofanira kunge yakationa kevo zvokuti ichinatoterereka yakazara. Bhoza zvizhinji hapana zvatakanzwa pastudio yechipiri manini.
Makadiko vashamarari vestudio 7, aiwa ini kwandiri ndofara chaizvo. Ndokumbira kuti mundudziro vamunangagwa kuti ngavaitikirewo zvokuti tungamirirawo nyika, kwete kuita zvokuti tongerawo nyika. Nekuti vakatonga ako vematare vozoita seiko? Ivo ngavatungamirire nyika chete, vazive zvetinoda isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, kwete kuti vatitonge hatisina mhosva dzatinadzo. Kana vasingakwanisi kutungamirira nyika vechida kuita basa reutongi, ngavaendewo tsvaga basa kumakoti uko, vakwanise kutoshanda ikoko.
Seven makadi ikoko vana jonga kandimiriwa nana sisi mavhi isu kuno tiri raiti kuZimbabwe. Ndini mai rutendo chapeuka. Ndinoda kutaurira Monzora kuti wewe Monzora wakangamwa here chokwadi wanhu vakafira musangano? Wakangamwa here chokwadi pawakaita MP wewe kunyanga North, pawaiwa vanhu vachirara musango? Wana Love Mokenende, wana Francis Makoto, wana Gondokondo Tabwa, wawakangamwa here chokwadi kutengesa jika Monzora? Monzora vari kure vari kuzviona. Usadaro, midzimu iri kuchema naMwari ari kuchema newe. Zvichapera Monzora.
Makadiko weStudio 7 totindanawo dzenyu dzamunotipa. Yedu yezvikoro zvehurumende zvazvo kudzidzwa izvi, ndokuona vana vachingodzoka makuseniseni, abuda makuseni kuma9 atodzoka. Chiko nai ndo ichi chimotivhunzirai vapo mangwana kuti chikoro chekupi chehurumende chiri kudzidzwa chiri kusera vana vari kuchikoro? Chimovafonera kuti ndoti vanoti uchipa baba, kwete zvavo zvavari kumhanya pe he masanction masanction, kuti tagara nevaimbi kuti masanction. Vakomana kana ivo vaimbi pacho vanoenda kugara iro, gara ripi kuti tai masanction? Masanction ava vakazvikonzera ega here kumana? Vanoti hatichazivi here isusu, vanoti hatizivi here masanksheni? Mukanyafamba zvakanaka masanksheni anobviswa, asi kumbunyikidza kodzero, kudzvinyirira, kuita sei, ndo zvinokonzera masanksheni. Kwete vaimbi pacho vanoenda kugara nemasanksheni, vakutsvagawo kurarama, vangaita sei kana vakapuwa vana mbijana iyoyo vanorarama?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rezvemitemo kana kuti Department of Justice pamwe nematunhu emuAmerica gumi nerimwe vaende kumatare edzimhosva kwavanomhangarira kambani yeGoogle vachiti yakurisa, naizvozvo yape kutadzisa mumwe makambani kuitawo basa iri. Google inopa vanhu mukana wekutsvaka zvese zvavanoda padandemutande nekushambadza kana kuti search engine. Google pamwe chete nekambani yeFacebook dzinonzi dziri kuwana mari inoita zvikamu 60 kubva muzana yemari yose inowanikwa mubasa iri. Muchinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vanoti uku kutashurana kweshoroma kusinei nevanhu vanoshandisa Google neFacebook sezvo bazi rezvemutemo richingoda kupatsanura mabasa ari kuitwa neGoogle kuti aitwe nemamwe makambani.
Kunoku kuUnited States kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo iwoyo unotiwo hapana kampani imwe chete inodominata mabasa mama business. Yakaitwa kuma 1990 panguva yekampani yainzi Standard Oil. Saka Google kana uchiita search kana uchitsvaga chinhu pa internet unoenda through Google. Google manje ndo inodominata masechi pa internet. Mamwe makampani ako angaita kuitawo masechi awo achakwanisi kukwikwidza neGoogle kuti Google yakuresa chaizvo. Saka Department of Justice iri kutiyo Google wanyanya kukuresa hauchape mukana mamwe makampani ada kuitawo masechi. Saka Google pamutemo iyo inofanira kuti ningirikwe ipiwo mamwe makambani mukana wekukombita. Google ne Facebook dziri two bedzi makambani iwayo wanoona 60% advertising mari advertising ngekuti paunoita sechika Google inoona mari pakusechwa pachipapo.
Tinoti zvekuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism kubudirira kwekambani ndo kunodiwa sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru.
Ya market economy iriko ndiyo makambani acho achimomoka haadi kuti mwe kambani kurisiki kana muti ni mabhazi anoshanda anoita kwakati imwe kambani mabhazi iwe ndo ine mabhazi akawandisisa anofamba munzira inobva kwana munofanira kuti kukweni kukwikwidzana kwakafanira. Hapana kambani imwe chete inobvumidzwa kuti inyanye kukurisa zvokuti inoshayisa mamwe kambani mukana wekukombita.
Saka Google inonzi ita sei apa yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro.
Pane maoptions mairi. Imwe ndeyekuti mamwe mabasa anoitwa neGoogle asaitwe neGoogle ba apuwe imwe kambani. Zvakafanana nekuti kana mabhazi zako anobva kuHarare achienda kuBurawayo awandisa, break up ndeyekuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mapassengers ukwero, haupike mapassengers ukwekwe, unongoenda kwadaro. So ndokunonzi kupatsanura kampani kuti isakurise maningi. Ndozvikuitwa pane zvimwe zvikukuru zvainoita zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makampani mukana.
Ko izvi zvinoreve kumunhuwo zvake nai Profesa Mukasa?
Hapana zvazvinoreva. Uku kurwisana kwewakuru wako, kurwisana kwemakampani, hapana zvazvinoafekta. Ngavarowane vari kusoko imi mosinwa maheu enyu.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vari parunare neStudio 7. Madzangu taurai zvenyu kambo kanobva kuna Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu, kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe pavanenge vafa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi yapo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti mukuswera zvakanaka.